Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 nyamavhuvhu 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Media Institute of Southern Africa Zimbabwe inoshora mabatirwo ari kuitwa vatori venhau uye kurambidzwa kushanda muZimbabwe kwevamwe vatori venhau vanobva kunyika dzakasiyana-siyana. Asi hurumende inoti haisi kuzoregera vanhu vane zvinangwa zvekukanganisa Zimbabwe vachipinda munyika. Musangano wenyika dzeBrazil, Russia, India, China neSouth Africa kana kuti BRICS unotanga nhasi muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti harinzwisisi zviri kuitwa nehurumende mukurambidza vatapi venhau kupinda munyika kuzotapa nhau dzezvesarudzo. Mukuru wemisa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vanoti hurumende iri kuumba mufananidzo usina maturo uye uchasvibisa zita rehurumende. Dr. Moyo vanoti zviri kuitwa kuvatori venhau zviri kuitwawo kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kuita basa iri, vachiti hurumende inofanirwa kuona nekukudza basa rekutapwa kwenhau sezvo zvichibetsera nyika pamwe chete nehurumende.
Ichokwadi misa yatambira mazwi kurambidzwa kwevatapi venhau vanobva kunyika dzekunze, vamwe vacho vanova zvizvarwa zveZimbabwe uyezve zvizvarwa zvemudunhu reSouthern Africa nezvizvarwa zvepasi rese vachikuti vasatape nhau mumwaka wesarudzo. Zvazvinongoreva ndezvekuti sarudzo chiitiko chinoitikira mumaziso evanhu. Kana maakurambidza vatapi venhau kuita basa rekuti vape vanhu masoko kana kuti information yakakwana vachigadzirira kuita sarudzo, zvinongoreva izvo kuti mavhuna kana kuti matyora mhiko dzebumbiro remutemo uyezve matyora mhiko dzevavakidzani vedu veSouthern Africa, maspecial guidelines emudunhu reSouthern Africa anobvumira kutapwa kwenhau nemhando dzakasiyana-siyana.
Vatori venhau vari kubata basa ravo zvakanaka here vaMoyo?
Zvazvinongoreva ndezvekuti mukange marambidza vamwe kuti vauye kuzobetsera kutapwa kwechikamu ichi, zvinoreva kuti basa rawanda kuvanhu vashoma, uyezve kuti hatichakwanisi kunge tichinge tiri kwose kwose kuri kuitika mutambo uyu kana kuti kuri kuitika chiitiko ichi. Zvazvinoreva ndezvekuti vatapi venhau vava kunyanya kuwandira zvikurusa mumaguta, nekuti bepa pauyawo vamwe vaienda nemumaruva, vamwe vachinda mumaguta tichibatirana pamwe chete, kukakatirana basa pamwe chete. Kasi zvazvinoreva ndezvekuti zvakurema nekuti vamwe varambidzwa.
VaMoyo, munoti kuhurumende pamusoro pemamiriro akaita zvinhu maererano nekuita basa kwevatori venhau iko kwasara mazuva maviri kuti sarudzo dziitwe?
Hongu, ndozvatotaura kuti sarudzo idzi dzasvika kazhinjisa pasina kunge pakataurwa zvakakwana, zvikuru sanezeki nekuti yaifarwa kunge yakabuditsa urongwa hwokuti ichange ichitora matsamba evatapi venhau zvakadii uyezve vanenge vachimawana kwapera nguva yakaita sei. Zuro uno Telzim News yakaisa pamadandemutande kuti yaakutosvika vhiki nhatu ichimirira kuti vezeki vauye kuzovabetsera nekuita basa ravo kuti vakwanise kunge vachipiwa zvitambi zvekuti vakwanise kuita basa munguva yesarudzo. Chero zvichinonoka ngazvinge zvakakurudzirwa kunge vachitaura nguva nenguva kuti zviri kufamba zvakadai zvakadai. Tochitarisawo zvakare pane chipuka chinonzi Media Monitoring Committee chinogadzirwa nezeki kuti chitarise kuti media kuti vatapenha vari kubata basa zvakasimba here. Chipuka ichi hachizikanwi kuti chiripi uyezve chinoita basa sei. Zvakaunge zvanyorwa kana kuti zvakaendeswa nevezimbabwe Young Journalists Association nevasikana Young Journalists Association vachibvunza kuti nai vedu wei ko chipuka ichi chiripi uyezve chinoita basa zvakadii uyezve chichabuditsa mabasa acho rini. Nekuti zvakakosha kuti kana muchinge muri muzvinapembe mumutambo wenhabvu paitwa bhora risina kunge rakanaka mupindire muchiridza pembe muchipa makadhi muchidei kuti mutambo uramba uri fe. Kasi zvatinoziva ndezvo chipuka ichi hachidaro, chinomirira kuti mutambo upere chozobuda chakutaura kuti takaona ningi naningi vasingaiti basa zvakanaka ningi naningi vachiita basa zvakanaka.
Takatarisa mamiriro akaita nyaya iyi yose vamoyo, ndezvipi zvamunokurudzira hurumende kuti iite?
Zvatinokurudzira ndezvekuti hurumende ngaisadzokere kumwaka waiveko kare wekuti vanogadzira miko dzinotyoreka nyore, zvikuru sakudzokera munguva yekuti ningi naningi hatidi kuvaona pano. Ngative neukama nenyika dzemusadhaki, tiri zvizvarwa zvemusadhaki, nesuwo tichada kundoita mabasa musadhaki musarudzo dzavo. Mukatanga chicheru chekuti mudunhu resadhaki munorambidza vatapenha vanobva mudunhu resadhaki, matanga donzo rakashata zvikurusa. Nekuti kubva pasi kuti tinge tichiona sununguko yatinayo yezvizvarwa zvemusadhaki nezvemuafrica zvakashandisa mafrontline states kuti zvitsigire urongwa hwekusunungura, zvino kana murambidza vanhu vakadaro uya kuzotapa nhau, tichazovei isu zvizvarwa zvezimbabwe kana tichinge tichitarisana nedzimwe nyika?
Avo vanga vari mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, Dr. Thabane Moyo, vari parunhare kuHarare nestudio 7. Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Baraza vanoti Zimbabwe haizi kuzotambira vanhu vainoziva kuti vane zvimwe zvinangwa zvisinei nokutapa nhau.
Tanonoka wandechiteresa unzwe, hakuna hurumende pasi pano inotendera vanhu kuti vapinde munyika mayo vanhu vaisingaone zvakanaka nezvavo. Vatori venhau vari kutaura ava, dambudziko ravanaro ndorokuti vazhinji vacho ndivo vaitsoropodza nyika ino, ndovagara vachitsoropodza nyika ino. Saka tinovadii muno? Hativadi. Vamwe vauri kutaura vezvizvarwa zveZimbabwe izvo, ndakava advisor inini vekwako ikoko kuVoice of America ikoko kuti aike, kana muri maZimbabweans uya ka uchishandisa pasipoti yako yeZimbabwe, uri kushandisire pasipoti yeAmerica, uya uchishandisa pasipoti yako yeZimbabwe wobva wopinda, hapana nokurambidza kana uri muZimbabwe kupinda muZimbabwe, wapedza wobva waenda wapinda woenda kuZimbabwe Media Commission unoitwa accredited, wabva ikoko woenda kuzeki uno accreditwa uri muZimbabwe. Dambudziko ravo vamwe ndiri kuda kushaina kushandisa mapasipoti edzimwe nyika, fanike yekuAmerica ikoko, iwewe uko uri ikoko uchishandisa pasipoti iyo unenge uchitsoropodza nyika yako. Saka kunowo kune bazi resecurity rinenge richiti aiwa iyi nhumbui hatiide munomi.
Asika vaparadza vanhu vamuri kutaura ava vatori venhau vane magwaro avo akakwana ekuti vaite basa ravo muZimbabwe.
Pane vamwe vanenge vane yatinoti mamotives muchirungu, wokuti anobva ikoko uko achitori nemotive yake yokuda kungosvibisa nyika. Hatibvumire kudaro. Zimbabwe is not a banana republic. Zimbabwe nyika yakatorongeka ine mutemo yakasimba, ende hatingobvumira zvimanga manga ngoti munhu wese wese angoda kungopinda muZimbabwe ongopinda, hakwete, izvo hatibvumire. Chimwe chinhu futi ndechekuti vese vari kudaro ava ne vatapi venhau vari kunze kwenyika vanenge vanavo vamwe vavo vari muno vanenge vachigonda kuita basa racho. Saka chakaipa chii kuti vari muno vaite basa racho? Hativarambidze, vari accredited, vari kuitwa basa racho. SABC ine makorespondensi muno, Voice of America Studio 7 ine makorespondensi ari muno anogoda basa zvikuru. Saka vashandisei ikoko?
Izvi hazvishoresi nyika here vaparadza?
Chero vakati criticize vakadi isu tinenge tichifambira mberi tichienda mberi nokuti tinoda kuchengetedza nyika yedu sehurumende. Saka ndo zvandingangokupindura ndichiita pari zvino.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko ByKindness Paradza vari parunare kuHarare neStudio 7. Musangano weBRICS Summit uri kutanga nhasi muguta reJohannesburg muSouth Africa. Musangano uyu ndewe nyika dziri mubatanidzwa wenyika dzave kuneukama mune zveupfumi nezvekudzidzana kutsva uye dzinosanganisa Brazil, Russia, India, China naiyo South Africa. Vatungamiri venyika idzi vari kutarisirwa kupinda mumusangano uyu kunze kwava Vladimir Putin vekuRussia, avo vakati havachauyi nekuda kwemasamanisi ekusungwa kwavo akanyorerwa nyika yeSouth Africa nedare reInternational Criminal Court pamusoro pemhosva dzekutanga hondo kunyika yeUkraine. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Ricky Mukonza.
Maita inywa Zininga, musangano weBRICS kana kuti gungano reBRICS pachari rakakoshera kudunhu reAfrica pakuti Afrika yagara ichifunga kuti mamwe masangano akaita sana IMF na World Bank anonyanya kukontrolewa neve kumavirira the West pamwe chete neAmerica vanenge vasiri kunyatsobata Afrika nemukati memaoko. Saka Afrika iri kutotarisa BRICS ichiti BRICS sezvo ine China, ine Brazil, India, China ne South Africa ichange ichirerekerawo kumatunhu akaita seAfrika. Saka ndipo pane chivimbo seAfrika, ndo saka iri kukoshesa, iri kukoshesa gungano reBRICS riri kuitwa muJohannesburg. Zvakanyanya
takanzwa mazuva aperayo kunzi Zimbabwe yakanga yanyorawo ichikumbira kupinda mumubatanidzwa weBRICS New Development Bank kuti igone kupota ichiwanawo zvikwereti nezvimwe ikoko. Zvinonakirawo Zimbabwe nenzira dzipi?
Hongu zvinonakira Zimbabwe kuti inowana mari yekuti igone kushandisa pane nyaya dzebudiriro. Ndirikutaura ndichifungidzira kuti Zimbabwe ine hurumende yakanaka, uye hurumende inozoti kana yakwereta mari yoshandisa mari iyoyo zvainenge yakweretera. Asi tinoziva vazininga kuti nyika yedu haina kumira kudaro. Nyika yedu ine hurumende inogona kuti ikakwereta mari, mari iyoyo yoshanda zvimwe, kana kuti mari iyoyo yopoya nekumwe ichipinda mhomwe dzevanhu. Ndo bedzi pandingangoti pangangoipa. Asi kuri kuti kuwana mari kumabhanga akaita sebhanga reBRICS zvinhu zvinobatsira nyika.
Imo mukudyidzana kwenyika, vana Russia varimowo imomu, vana China varimowo imomu. Mazuva aperayo tainzwa kuZimbabwe vachichema kuti China haisi kutiitira zvakanaka, Russia kwaita zvihondo zvazodai zvazodai. Zvinomira sei zvino izvi?
Hongu zvichemo zviripo pamusoro penyika dzamataura idzodzo maererano nemashandidzirano adzinoita nenyika dzisiri kubudirira panyaya dzebudiriro. China ine mbiri yekunzi inogona kupinda munyika yoita seinobatsira, asi hapana chinonyatsooneka chinobatika chinosara nevanhu vemunyika iyoyo yainenge yati yabatsira. Russia hatinyatsoonewo zvayakanyatsoita zvekuti tingati Afrika ingatarise kwairi yototi aiwa tinogona kuwana chouviri pakushamwaridzana zvakanyanya nayo. Chiri kuita chinoita kuti Afrika irambe ichiswedera kudhuze nenyika inyaya yenhoroondo yadzo. Tinoziva kuti China neRussia dzaisapota hondo dzerusununguko muAfrica dzakasiyana siyana. Afrika haichingori nekubatirira ikoko. Aiwa, ava ndivanasaura vedu vakatibatsira munguva yakaoma.
Takaonawo nezuro kuchinzi Mambo Charumbira vanga vachitaurawo kugungano rangari nevatungamiriri ivava reBRICS iri. Zvinobuda seiwo izvozvo?
Iplatform yakanaka yekutaurawo vakamirira dunhu reAfrica sezvo varivo president wepan African Parliament. Asi ivo sechizvarwa cheZimbabwe vanogonawo kuzopinza nyaya dzeZimbabwe ndatiiwo Zimbabwe kuti ibudire ende padanho repamusoro. Asi sezvandambotaura kwekutanga kuti utungamiri huri kuZimbabwe hausi utungamiri hunovimbika zvekuti tingati pane chakanyanya chingazobuda chinobatsira munhu ari kuchenda mbuya kana kuti ari mustreet ye kuHarare kuMbare. Handisi kuti munhau yavo mukunotaura kwauchaita vacharumbira pane cheuviri ingabadi mwana weZimbabwe ari kuzasi zvati.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology muzvinafundo Ricky Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Zimbabwe National Statistics Agency inoti ongororo yaro inoratidza kuti kudhura kwezvinhu kuchidzika ichiti mwedzi uno kudhura kwezvinhu kana kuti kuri pazvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77%, asi mwedzi wapera wanga uri pazvikamu zana nechimwe kubva muzana kana kuti 101%. Tabata nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Moyo Mutambasere kuti vatiudze zvavari kuona.
Nguva yatiri iko zvino haisi nguva yekuti tingatarisira kuti tiri kunyanyoradzidzwa kuti nyika yedu iri kuenda kwakanatsoita sei, nemhaka yekuti tiri kutarisana nezvinhu zvisingaitiki mazuva ese. Tingatarisa nyaya yemaelections inova iyo inenge ichiitawo kuti zviri munyika zvichinje. Vanhu pamwe kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kunyanyobuda kuenda panze, vanenge vachityawo mhirizhonga inenge ichikonzeredzwa neavo vari kuedza kukombita panyaya dzemaelection. Zvakare iko zvino vana zvikoro zvakavharwa, so economic activity ishoma.
Amai Mutambasere, African Development Bank rinoona sei mamiriro akaita zvinhu munyika uye sei ichizviona nenzira iyi?
Vanhu vakaita seAfrican Development Bank, mapato akaita seAfrican Development Bank vanotarisa zvizhinji. Vanogona kutarisa for example, vanogona kutarisa kuona kuti ivo matrade balances emunyika iyi akamira sei. Patrade balance vanenge vachitarisa ivo kuti zvinhu zvatiri kutengesera dzimwe nyika zvinopfurikidza here isu kutenga kwatiri kuita kubva kune dzimwe nyika. Pari zvino tinenge tichiona kuti isusu tiri kutenga zvakapfurikidza, nekuti maraw materials atinoshandisa kugadzira chikafu chatinotenga chatinodya mudzimba chinenge chichitobva kune dzimwe nyika. So izvi ndo zvimwe zvinenge zvichiratidza kuti nyika yedu iri papi panyaya dzeproductivity, iri papi panyaya dzekuti inyika here yaakugona kuzviriritira. Zvakare vanenge vachida kutarisa kuti kana muri kuti inini zvinhu zvanaka munyika kana zvinhu zviri kunaka munyika menyu, munofanira zvakare kunge muchikwanisa kubhadhara kana kutanga kubhadhara zvikwereti zvenyu, muchiratidzawo kuti mune urongwa huchavaratidza kuti panguva yakadai tichange tabhadhara zvikwereti zvedu nemari yedu yatiri kuita muno munyika.
Iyo Zimbabwe yasvika pachinhano chekukwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo here?
Pari zvino isusu hatisati tasvika panguva iyoyo. So nguva inoi iri kungotiratidza kuti pari zvino economic activity, nyaya hupfumi hwenyika nemazano ekuti anoita kuti tizive kuti hupfumi hwenyika hwakamira sei, pari zvino tiri patinoti tiri low economic activity, hatina zvakawanda zvatiri kunyanyoita. Naizvozvo haisi nguva yekuti mungabva matotora moti ndizvo zvichaitika muna December, ndizvo zvichaitika kana kuti even kana muna September, aiwa. Inguva yekuti tiri kuona kuti iko zvino demand yedu, consumer demand yedu yakaderera. Consumer demand zvichireva kuti isu vanenge vachitenga hatisi kutenga matengero atinosiita dzimwe nguva. Izvi zvinokonzeredzwa nenyaya yekuti kutambira kwedu hakusi kukwanisa kutenga zvakawanda. Zvakare hatina zvatinenge tichida kunyanyoita nekuti vana havasi kuenda kuchikoro, vana vari kumba nezvimwe zvakadaro. So pari zvino handingati zvatiri kuona ndizvo zvatingatarisira kuti ndo zvatucharamba zvakaita kusvika kana kuti December. Ndinotarisira kuti takamirira iko zvino September tichibuda munguva yemaelection. Zvakabatana nekuti kuchava here nemhirizhonga nenyaya yemaelection, chii chichaitika ndozvimwe zvinhu zvichaita zvakare kuti zvichazona afekta ikonomi yenyika inoyi sezvatakaona muna 2018 patakapedza maelection nemhirizhonga yakazotevera ndiyo imwe yakatozokonzeredza kuti inflation munyika yedu ichinyanyisa kukwira pekuti haina kuzombobvira yakadzika zvakare.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Moyo Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vane chokwadi kuti vachakunda musarudzo dzichaitwa mangwana, naizvozvo vatotanga kutarisisa kuti vangava makurukota avo ndivanani. MuNewsday bato reZANUPF rinoti harisi kuzofara karegera bato reCitizens Coalition for Change richitonga Zimbabwe. Izvi zvakataurwa nezuro kwaRusape nevanonzi munyori mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwebato reZANUPF vaLavmo Matuke. MuZimLive.com vasevhi yakazvikuhwere avo vakarambidzwa kupfukidza musarudzo vanokurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvivhotere chero vanoda asi asiri vaEmerson Munangagwa veZANUPF. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vari pastudio 7 apa anajonga anamukoma Hwande wakadini. Aiwa tinotenda, tiri kuti ngatiendei tose tovhota. Munhu nemunhu ari kuziva paari kude kovhotera panomupa kuguta. Saka tiri kuti ngatifambei tisvike nenguva kuita kuti tikazochinjwa chinjwa. Unosvikazve time ichiripo, saka tiri kuti ngatifambei nenguva. Aiwa tinotenda, itirwai zvakanaka, komborerwaiwo ikoko. Mwari ngavatitungamirire muZimbabwe muna Shariruya.
Koma tanonoka maserasi ini ndiri raiti zita ndinonzi Gono kubva kumasvingo. Vakomana, ndine imwe bhuku yandakaverenga inotiyo dzinga mudadi kukakavara kugoendawo. Neni ndinoti kuvanhu veZimbabwe, kana ukaona uchiri kuvhotera ZANUPF, ukaona uchivhotera kanzera weZANUPF, MP weZANUPF, seneta weZANUPF, president weZANUPF, kureva kuti uri kuvhotera masankisheni. Ivo vachizvipupurira voga nomuromo wavo kuti kukurerutsirai upenyu hwenyu vanhu veZimbabwe hatizvigoni nokuti tiri pamasankisheni. Imi movhotera vanhu vakadaro, muri kuvhotera vanhu vari kuzvitaurira vamene kuti havana chavanokwanisa kukuitirai. Saka ndinoti musavhotera anyone weZANUPF kuti masankisheni aende pamwe chete nevanhu vakamatemerwa. Kana mafunga kuti upenyu hwenyu hunake, isai ex yenyu pamukomana. Mazera sei maZimbabwe.
Ndauya ndakananganawo zvangu nevagari vekumaruvhevha kumaruwa vano vanoshandisiwa neZANUPF vachidziwa mafuza mapenzi ita kuti hana chaanoziva nezveupenyu. Ndirambo kuvhuraiwo njeri nhasi vamungafurika. Pana purezidendi wamakambohwa here kuti akakurira kuruvhevha nanhasi arotonga nyika ari kuruvhevha? Nyika inotongwa uri kudhorobheni. Saka ndakukurudzirai mimi vanhu vari kumaruvhevha kuti tevedzerai zviri kuita vanhu vari kutauni. Vano vavagari vekutauni vari kuti ZANUPF kwete ndo vavakutungamiriri venyu vanokuratidzai kuti upenyu hunoenda nepi. Imi muri murima, murima rimwe rekutoti hamene zarima chairo chairo. Saka teverai vari kutauni ndo vari kuona kuriita upenyu ivavo. Nokuti mudzidzisa vana venyu munenge muchiita notsvaka mabasa kupi? Kutauni. Saka vana vari kutauni vaiti zvaoma, imi titevedzerai ivavo, murege kuramba muchibhuraidhwa nendiro dzemafetilizer neshanga dzemabagwe. Tevedzerai zviri kuitwa kumatauni, ndokunotongwa nyika. Kuruzevha kuna chiriko, mwana apedza chikoro chasuda basa kuita kuHarare. Saka imi mese mari kumaruzevha, imi kana muchida life ikwayo. Tevedzerai zviri kuitwa kumatauni, ndokunorhaniwa nyika uko, kwete zvekuramba muchingotiswa chikuvatavata neZANUPF.
Mangwana makuseni, mukoma jonga, mukoma tanonoka Wandi. bunzai vanhu mbunzo wangu uyu ndovakadedza maobserva kuti auye kuti ezvinezvi vari kuswera vachinyangadza kumapepa nawo uko vachititaurira zvinhu zvisina musoro nokuti ye vada kuzopindira vachirova mabembera avo asina kana maturo ese vakavadanirei vakavadanirei zvavakavadanira izvozvo ndozvavari kutoita enda vachida kutiitira zvinhu zvakadhakwa always takatomirira kutovhota ikoko takatokumirira right now takatomirira kuti tivhote vanokomenda vachikomenda kana zvinhu zvaiswa papublic kuti vanhu vaona handi ndokuti vakomende saka chavaruswera vachitinyangadza vachitadza kutiudza kuti muono wokuti vakahwina vachazotiitirei hapana dhororo tiri kunozvipedza kuswera mangwana tiri kutonozvipedza vesana mutsvangu anoswera achitinyangadza vachiuya kunyuzi vachititaurira zvenhema vachinoenjoya ikoko kwamuri kuamerica isi tichisafa tiri kuzvipedza kuswera mangwana topedzerana ivo vamuovheti siri kutoitawo maovheti very soon
pastudio 7 muri sei mangwana rasvika zuva ratatakamirira ibva kumba kwako nechitupa chako waona kuti pafoni pako zita rako ririko usape munhu chitupa chako murodhi famba nechitupa chako kusvika papolling station usina kupa mumwe munhu unopa vanhu vezeke ndovauchapa chitupa chako wapinda muballot box mako sinzinya uimbe mweya mutsvene huyai mugadzirise nyika voisa x yako tikuda kuti vana jobs kala vabude mumajeri mavakatongerwa mhosva vavari kutongerwa vasina mhosva dzavakapara vese vana mutoda ngavaitwe vote out vana togara ipi vese ngavaitwe vote out mutibuditsire 40 masisiya amuri kuvharira kuHararo taneta nemizanupiefu vanhu hatichambotyi kana x pandachamisa pastudio 7 muri sei mangwana rasvika zuva ratatakamirira ibva kumba kwako nechitupa chako waona kuti pafoni pako zita rako ririko usape munhu chitupa chako murodhi famba nechitupa chako kusvika papolling station usina kupa mumwe munhu unopa vanhu vezeke ndovauchapa chitupa chako wapinda muballot box mako sinzinya uimbe mweya mutsvene huyai mugadzirise nyika voisa x yako tikuda kuti vana jobs kala vabude mumajeri mavakatongerwa mhosva vavari kutongerwa vasina mhosva dzavakapara vese vana mutoda ngavaitwe vote out vana togara ipi vese ngavaitwe vote out mutibuditsire 40 masisiya amuri kuvharira kuHararo taneta nemizanupiefu vanhu hatichambotyi kana x pandachamisa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nzvimbo hurumende yesomalia yakazivisa kuti icharegerera varwi vanopfurikidza mwero vealshabab vanozvipira panguva iyo kurwisana kuri kuenderera mberi mune nzvimbo dziri mukati menyika sangano reeconomic community of western african states kana kuti ECOWAS rinoti raramba kutambira chirongwa chabva kumauto akakudubura hurumende yeniger chekuti mauto awa abve pautongi mushure memakore matatu muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vakavimbisa vanhu vemuchitsuwa chehawaii kuti vachavabetsera mukuvaka nzvimbo nedzimba dzavo patsva moto mune chimwe chitsuwa chehawaii chemao wakaparadza zvose ukauraya vanhu vanoita zana gumi nevanhu vachinzi vanhu vazhinji havasati vawanikwa pavari tiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko makris gande nenhau dzeisindebele Thank you.